vachisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCape United muna 1979 vanoti nhabvu yashanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare
vanhu kare vaive nechido chokuti ndinoda kutambira timu yakati vaitamba nechido ne kwanga kusina zvive zvokuti mari yekuti unopiwa kana kuti matausin aakupiwa vanhu mazuva ano vanhu vaipiwa kaipiwa $30 mukaruza maitonzi hapana saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kutimu yangu ihwine
vachisango vakabatira Cape United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi maCup Kings inana Sheki Tauro Joe Shambo Six Ntizwa Stanley Sinyo Nduduma Friday Mahenge Piri Charlie Jones na Tobias Moyo vachisango vanotiko zvino mutambi asati aibva atove kumhanyira kuda kunotamba kunze kwenyika kwete zvenhabvu asi kunotsvaga mari vachisango vanoti nhabvu yemuzimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika vachisango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei
makochi aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vangowanawo macetifiketi handizivi kuti vari kuvaona kupiwo makochi amazuva ano tinongozva chingonzi mumwe apinzwa mutimu bhozi anowirirana nani nakochi aiwo
vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu
kuti mareferees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kwegemu kuti ritambwe according nemalaws avo mumwe vacho vanokurefura zvezvo kungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu
vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba
chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu panational stadium kazhinji unoziva kutenderera national stadium chingonzi enda kugedhiro isusu takatambira Cape unotoita hondo yekutoti upinde mubhora imomo
izvi vanoti hazvisi kuitika kuCape United chete asi kune zvimwewo zvikwata zvekare kusanganisira Dynamos kana kuti Dimbare
handisuriya kuti vecape chete ndinoenda kumabhora kundichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozozodynamos tirikurambirwa kupindawo futi chama asi kuti bhora rizonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi avanhu havada kutoona tinotonzi aiwa ngaabhadhare mari ndokubhadhara fuma timu yandakatambira ndobhadhara iyo
vatisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariasi.